Zuwa ranasiri noyapo vebato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change nevanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa zvichitevera sarudzo dzakashorwa nevazhinji vakadziongorora vachiti hadzina kuitwa pachitevedzwa zviga zvinokurudzira utongi hwejekerere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinofanira kugadzirwa.
Saka demokrasi yedu iruda kuti tariswe ipapo kuti toita sei kuti mitemo yedu yemaelections titi tikaita maelections hatizowani kusungwa kunoitwa vanhu kana kushungurudzwa before maelections, after maelections uye pamaelections pacho.
Vaimbo vegurukota rezvemari pahurumende yemubatanidzwa uye vari gweta vatendai biti vatiwo kushayikwa kweutongi hwejekerere kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Zimbabwe nedemokrasi hazvina ukama, zvakanyengerana vakati. So zvatiri kuona ndezvekuti takapinda the worst election yatatamboona pasipose the election of 23 August.
Mutauriri weTripleC vaPromise Mukwananzi avo vanoti vave kugara muupoteri nekuti vari kutya kushungurudzwa vanoti zuva ranhasi harina zvarinoreva nokuti Zimbabwe iri kutodzokera kumashure pamusoro penyaya dzeutongi hwechekerere.
Tingataura zvedhemokrasi here muZimbabwe? Hamuna dhemokrasi and hapana shungu kana chishuo chokuti paite dhemokrasi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwe wevechidiki muzanu PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti munyika mune utongi hwejekerere. Vatiwo Zimbabwe inoita sarudzo makore mashanu ega ega vemapato anopikisa vachiita madiro ajojina uye izvi ndizvo zvinofanira kupembererwa pazuva ranhasi.
Tinoita makore kana kusvika makore 10 tisina kumboona mutungamiriri webato rinopikisa achisungwa achirega achiitwa zvaanoda, pamwe pacho achinyomba hurumende, pamwe pacho achiramba kunyange kuremekedza mitemo yenyika.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva ranhasi, sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights rati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vari kumbunyikidzwa zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura. Sangano iri rati veruzhinji havachina chivimbo nemapazi ehurumende anofanira kuona kuti munyika maita utongi hwejekerere akaita sematare edzimhosva neZimbabwe Electoral Commission. ZimRights yakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu kuitira kuti mapazi aya aite basa asina divi raakarerekera kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti vatungamiriri vaite zvido zveveruzhinji kwete zvavo ivo. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati vachaburisa gwaro rine udzamu pamusoro pezuva ranhasi asi vakakurudzira veruzhinji kuti varemekedze kodzero dzevanhu vachiti pane matanho akawanda ari kutorwa nehurumende kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vati nyaya yekuti vanhu vari kutaura nhunha dzavo inoratidza kuti hurumende iri kuvapa mukana wekuita izvi uye vati vanoda chose kuti vanhu vataure zvese zvinovanetsa kuitira kuti zvigogadziriswa. International Day of Democracy izuva rakatanga kucherechedzwa neUnited Nations muna 2007 senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pasi rose uye rinocherechedzwa musi wa15 Gunyana gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.